Vamwe tumwe vaitoti vamugabe achavada. Ko zvino zvausisa vadi unoti zviitwe sei iwe pachako. Vamwe vazhinji mupati vachiti tinovada. Hanzi ngavanzwe zvandiri kutaura. Ngavanzwe zvatiri kutaura. It doesn't matter kuti uriani. When you are a former detainee or a veteran or a member with long standing in the party, you should always know how things are done. So action was taken against some, sadly enough, including some we were outside with. Have we shown enough peace in ZANU-PF? Have we shown enough unity in ZANU-PF? I say on this one that there has been creeping into our party a new culture of indiscipline. A new culture of indiscipline. Vamwe vadikwa vanofunga kuti mupati vanokwanisa kuita zvavanoda. A culture of disrespect. Vanarukudzo. And there is even contempt and arrogance. Kuzvikudza, kuvaira, mene chinoita kuti vadaro chi. When a member of the party, and we think that when you join the party, you are mature enough. Whether you join at 18, 19, 20, 21, you're mature enough to know that there are rules to be obeyed, there are ways to be followed, that you cannot dictate how things should be done. There are organs which follow rules and procedures of how things should be done, and no one person should stand out there and say, I want this to be done that way. Vapo mpoko hatichavada. Hazviitwe izvozvo. Vamwe tumwe vaitoti vamugabe hatichavada. Ko zvino zvausisa vadi unoti zviitwe sei iwe pachako. Vamwe vazhinji mupati vachiti tinovada.